Mangwanani akanaka vatereri jino sangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 Chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu baba Guti.
Vakaumba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro.
Tinoramba tichiti aizofanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mupari wemhosva.
Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi vane mukurumbira mukuru uye vakavamba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya murunyararo nezuro chitatu manheru. Mufundisi Guti vakasvitsa zana remakore mumwedzi wachivabvu kana kuti Mei gore rino. Kushaya kwaArchbishop Guti kwakaziviswa nasachigaro wekereke iyi mufundisi Joseph Guti. Tabata umwe wevafundisi vakasimudzirwa naArchbishop Guti, Reverend Dr. David Simango, kuti tunze maonero avo.
Mangwanani baba Wande nehama dzose dzeStudio 7. Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu baba Guti.
Dr. David Simango, kune avo vanga vasingazivi Archbishop Guti, mungavabvunza kuti Archbishop ava vanga vari munhu wakadini?
Baba Guti vanga vari munhu anenge akatifukidzira tose pamwe chete noupenyu hwavo, saka kuenda kwavo kwatisiya tiri pamhene pachena. Murume wanga ane rudo rukuru kwazvo kuvanhu vose, murume akatidzidzisa zvakanaka zvaMwari. Kana ndiri seni ndakatanga kuvaziva ndichiri kumateen ages kana kuti ndichiri teenager, vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakanaka. Vakapinda mba mangu nemhuri yangu vakandinamatira kuti Mwari andiropafadze ndive nevana. Ini nomudzimai wangu takanga tagara makore matatu tisina vana, asi nokuda kwomunamato wavo Mwari akavanzwa. Mwari akatiropafadza akatipa vana vatanhatu. Nhasi tine mhuri yakakura, tine magrandchildren anokwana 13 nokuda kwaMwari wababa Guti. Ndi baba vedu chaivo. Tino urombo zvikuru kwazvo kuhama dzose dzakabatsirwa navo, dziri kuvarangarira nokuchema kukuru panguva ino yakadai. Ndatenda zvikuru baba Wande. Mwari akomborere, Mwari anyaradze mhuri yose, amai Guti nehama dzose nevana vose vanyaradzwe nenyasha dzaMwari. Ndatenda hangu.
Avo vanga vari mufundisi Dr. David Simango vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuti vatonge vachibva kumba pamusoro pemhosva yavari kupomerwa. Muzvare Chaburumunda akasungwa pamwe chete navamwe vadzidzi vashanu vachiri muusungwa. vose vari kupomerwa mhosva yokunyora nyora madziro ezvivakwa zvehurumende nezvimwe zvine mukurumbira muHarare vachikurudzira kuti nhengo yeCCC vajobsikala vaburitswe muhusungwa. Mukuseya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro rezinasu vaBoris Muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Chitwe chitachitambira nemufaro mukuru tichitarisa kuti mwana sikana uye ndiye anga ari kwake ega tichitarisa pakusungwa kwavakaitwa vakomana vangu vari kuHarare Remand Prison vari 5 iye anga ari 1 ari kuchikurubhi Maximum Prison. Nokudaro tiri kupembera uye tiri kufara, asi tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mupari wemhosva.
Munotarisira here kuti achazotongwa achibuwanikwa asina mhosva kana achinge apuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudai?
Ipapo hatina kana chimwe chatinotarisira kunze kwekuti mhosva yaari kupomerwa inge ichinobviswa kudare, nekuti haana kubvira akambopara mhosva yaari kupomedzerwa, haazi mupari wemhosva. Nokudaro tikutarisira kuti nekuchimbidza matare aite basa rawo amubvise panyaya iyi, arege kuramba achienda kumatare achipedza mari yevabereki.
Ko vamwe vashanu ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare riini vamuguti?
Pari zvino hapasati pane zuva rakati tsvikiti ratiri kutarisira kuti vanga vachinomira mudare pamberi pemutongi wedzimhosva. Asi tichine tarisiro yekuti vhiki rino risati rapera vanenge vapinda pamberi pedare vachikwanisa kunge vachitongwa.
Tichiona kuti vaane mazuva akati kuti vari muhusungwa, zvii zvavarasikirwa nazvo zvingadai zviri zvakananga nedzidzo yavo?
Chekutanga jeri pachezvaro rinotongorwadza. Pari zvino vave nemazuva anopfuura 40 vari mukati metrongo. Chechipiri vakatadza kunyora bvunzo dzavo pavakanga vari mukati metrongo. Vamwe vavo vakagara vakanyora bvunzo, iwo akatotadza kuwana mukana uyu. Zvichireva kuti pavachabuda mukati metrongo vari kufanira kunge vachinodzokorodza pavakange vari vachisimudzira vachienda ipapo. Zvino zvinhu zvinodzosera kumashure zvakanyanyisa. Tichitarisa nekunetsa kuri kuita zvinhu mukati meZimbabwe, vabereki vari kunonga svosve nemuromo, vari kutambudzika vachisimudza mari yekuti vana vaende kuchikoro, onobhadhara mari mwana oregedza kunyora bvunzo dzake, zvichireva kuti vakuita nguva yakawanda vari payunivhesiti. Zvinove zvinhu zvinorwadza chaizvo.
Imhosva ipi yakavasungisa?
Mhosva yavari kupomerwa nematare ndeyekuti vakanyora midhuri yakasiyana siyana muguta reHarare, kusanganisira Karigamombe Building, High Court neRunare House nedzimwe dzakasiyana siyana, Constitutional Court, kuti hashtag free job scholar, zvekuti vasikala vaburitswe muhusungwa.
Imhosva yamunoona semhosva yakadii?
Chinotirwadza isu sevanomirira vadzidzi, tine kutsutsumwa mumwoyo medu, nekuti nyaya yemamirira yakaita iri kuratidza kuti vakuita yezvematongerwo enyika, nekuti havana mhosva yavakapara. Imhosva yavari kupomedzerwa nevasori vanoshanda nehurumende. Imhosva yavasina kubvira vakambopara vadzidzi vepachikoro vakangobatwawo vakapuhwa nyaya yavasingatozivi nezvayo.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi muzvikoro zvepamusoro rezinasu vaBoris Muguti vari parunhare pamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revachuchusi reNational Prosecuting Authority rinoti riri kuenda kumatare zvakare kunoratidza kunyunyuta kwaro pamusoro pekuwanikwa vasina mhosva kwenhengo dzeCCC muzvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri. Dare reHigh Court rakatonga kuti vaviri ava havana mhosva yekunyepa pamusoro pezvavanoti zvakaitwa kwavari nevanofungidzirwa kuti vasori. Vachuchisi veNational Prosecuting Authority vanoda kuti umwe jaji atonge nyaya iyi. Tabata gweta rinorira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Ya zvino senge nyaya iyi yakaigwa nyaya yeku yatingati persecution, yekupesekutana politically, kuzitoza kuti vasikana ava waka batwa sisizo waka tochwa ni waka waka bata ndi inyaya ya kasubuda mbatari eti mosa zili inyaya zungotiwo sisizo wanga wa ripota nyaizi wanga wachazo sungiwe uzupati sema kwetadora senge inyaya ina sina kutifamu kare hatu enda kumbatari eti mosa ndi kuwani kwa kwa wafina mosa it was long overdue, and the kutambo zwa kwa wakonga chiso wa chiso wa matana wa chizoswa at least kwa pera izi but no imba kuti mtemo usha zotele zero kuti wawane wu compensation nuku pula kwa kaita huu ni persecution ya kaitu
National Prosecuting Authority inoti wano da kuzokera kumatare kana kuti appeal pa msoro penya ya hii ndiyo gwararu notoro wae reka na paitika zunusakata saishi
ya kwa pila kuripo in terms of masibabu laws yukuti prosecutor kana senda wira nuo nye decision ya ito wa magistrate anu kwansa kushansa ya tingati ya masessions arimu criminal procedure and evidence act kutaitezu rosu izu angu fana nao ni maapili oo anu kwetu wakana kana abatu wao ni moswa ashita kwa pila huko high court but hii procedure isika nye nyosha niswa steric ya nima prosecutor because kana magistrate atopo mtongo especially kana abata munasina mwoswa anenga ungurura ya tingati evidence nyinge ripo and evidence nyinge kaiswa ni dare nyinge kaiswa nima prosecutor nyinge ya wono kwa kuti haina kushika pa tingati palevu yokuti muna mbafe ni mwoswa saka zuri zinoshamisa kana tichuona kuti prosecutor alikuwa pila nyaya ilingi ya one kuona magistrate alikuwa magistrate kuzo kuti hii nyaya wa mawinza ya ina basi saka tilati kutanda nyazi nekuti tunozi na kuti nyaya hii ya kawa woni kwa ichi toro zekari nima newspaper kama ti nima international analysis wa chita za kuti nyaya hii kutochwa kukai tuwa wana juwana mamumbe ni mamu wake yanga ishinda umina shakanaka ndi yanga ishinda api chingere shakanaka kuhurumende saka uundona senge kungo farafara kwa haru kuita kuti vasa wone kubashita senge pasina aso haru kuita
wabili awa walu kwa nisa uwele kuenda kumatare ezi mosa wachino mangari la hurumende ne walu wakambo wapamba pamsoro pesa kaiti kazi esesi
ungu kubatu kwa wakaitwa ya tingati torture ya tingati pamitisitasa mtemo wepasiles is a crime ya tingati is a customary international law inorecognize is a crime against humanity saka ma mtemo yedu ozekare inotazo futi kuti muna angwasa kuwe nda hukumatare ya tumosa especially ku high court depending na kuti maari ya waru klema imari wachi klema wati katika damages akakonzeleswa ni hurumende kana kuti vanhu vakavapamba including ngoma mapurisa zvekare
avo vanga vari kweta tinoti vakodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kutectus nestudio 7 vamwe vakuru mubato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress vanoti vanoda kuti mitemo inotambira vabva kure muSouth Africa ipindudzwe izvo zvinotevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court wakarambidza kudzingwa kubva muSouth Africa kwezvizvarwa zveZimbabwe mushure mekupera kwemagwaro avo eZimbabwe exemption permits tabata gweta vari zvemukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba kuti tinzwe maonero avo.
Chikuru ndocho kungoziva kuti hakuna munhu kana nyika inogara yoga pasi rino. Izvozvo ndo zvinorashika vanhu kana vachitaura zvokuti hatichirambidzai kudlidzana kana kufambidzana kwavanhu vachiuya kune dzimwe nyika. Nokuti nyangwe tikatarira iyo South Africa chaiyo nguva yeapartheid. Vaiva mune dzimwe nyika munana Swaziland, munana Zimbabwe, munana Tanzania. Asi nenguva yatiri kurarama uko zvino hazvikoni kuti ungangoti wakurambidza dzimwe nyika kana kuti zvagwa zvedzimwe nyika kushanyira nyika yako. Nokuti zvinosiyana zvavanofambira. Vamwe vanofambira kuodzidza, Asi vanenge vachibhadhara mayunivhesiti zvavanenge vauya kana zvikoro zvavanenge vauya. Vamwe vachifambirawo kuowanana wanano chaiyo yakangogara iripo kubva kare nakare tisati tava nemabhodha akaisiwa navarungu. Zvinhu zvakasiyana siyana vamwe vanouya kuinvesta kuisa mari dzavo munyika menyu kuti zvibudirire. Saka zvinorashika kana tava kungotarira pakuti tiri kugwisana nezvizvagwa zveZimbabwe zviri paya Zimbabwe Exemption Permit. Kukonewa kunyatsoona zviri mberi nokuti tichitaura kudai izvezvi. MaSouth African mazhinji akazara munana New Zealand, Australia, UK nekunana United States. Saka hazvisi zvokungotarira maZimbabwe nechete. Saka nyangwe tikatarira even mitemo yeSouth Africa, imwe yacho yakatooma kudarika dzimwe nyika pakufambidzana kwavanhu. Saka hazvisi zvinhu zvatingangoramba tichiti takudzokera shure tichiti pakaitwa kukanganisa kuti pavhugwe imwe mitemo yeimmigration. Aiwa, chinofanira kutarigwa ndechokuti togadzirisa sei kuti vanhu vave munyika yeSouth Africa kana kuti vave munyika yeUK zviri pamutemo vachiitawo zvinenge zvichidiwa kana kuti kuita matanho anenge achidiwa kuti vavepo zviri pamutemo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti kanzuru yeguta reBulawayo iri kuramba mashoko ekuti iri kuronga kuparadza mapurisa eguta iri kuti kanzuru ishandise makambani akazvimirira senzira yokudzikisa mari inoshandiswa nekanzuru. MuNewZimbabwe.com bato reZANU-PF rinoti mupfumi mukuru pasi pose vaElon Musk vanoti vanoda kuchera lithium muZimbabwe. Mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mchangwa vanoti hurukuro pakati pehurumende navaMusk dziri kuenderera mberi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndechekuti unonzwa vana Mutsvangu achiti hatipindire mune zvematare zvematare zvinomirira zvematare vaizvitaura ipapo nana Job Skala apa nezvevana muzvare Mamombe naChimbiri vakutanga kutaura kuti vada kuapira kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Vadanda kuhaikoti kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Sei hurumende yada kupindura matare? Iwo matare akakiriya kuti hapana nyaya. Iwo vana Mutsvangu vakuti vada kupindira kuti vada ku kwapila kuti nyaya iyo sei iwo vaimbotaura kuti hatipindiri zvematare. Kana takubvunza pana Job Skala havana vakava zvichapera zvazvo.
Awo ndiwo majaji zvewa ari muno muSouth Africa, kwete kwedu anopiwa directive naMnangagwa kuti vharirai vana Job Skala. Idai imwe makadzidzira basa, tarirai anonzi majaji awo. Sando dzenyu majaji emuSouth Africa, sando dzenyu. Kwete zvekwedu uko kuZimbabwe kuita sokuvanhu vasina ndaa chikoro munongogwatakara sima nokugwa nezvokusunga vana Job Skala nokuuraya vanhu nokuita umbavha. Hoyo zvechifu wako Mnangagwa watatanidziwa kuratidza kuti vanhu havachadi vanhu havachadi vananyara nezanu iyi zvobuda pachena munhu wanyara neZANU-PF.
Ndinoda kuti ndibatsire vanhu vanotsigira mapati. Chokutanga ndechekudai izvi, kana tichitsigira mapati tichipinda machechi, ngatisaenda tichindoita zvechechi mapati. Zvinhu izvozvo zvinogona kutiurayisa. Uyezve chimwe chinhu chandinoda kuti ndibatsire vanhu ndechekudai, munhu kana achinamata aurambe kuende kupati yaunoda asi zvimwe zvacho ngatizive kuti zvinourayisa ngatiteerere muprofita wayo akataura kuti vese vari kuita zvematongerwo enyika nechiparidze shoko ramwari mumakereke nemumisangano muchazoona shamudza muchapiwa tarisai zviri kuitika munyika yezimbabwe kuti chii chikonzero chii hevo vatendi vaakupere kufa dambudziko nderei usaenda wakapfeke mbatya dzechechi kumisangano enda uri munhu wondoita zvomusangano hazvirambizi
ndiri kutaura pamusoro pevanhu vezanup f vari kufundisira matsigiro ecpc ndoo maelection acho iriwayo kuti vanhu vanozivhotera zanup f tisingachaide 43 years havadiwo chakanaka here vanhu ngatishinje hurumende zvinakire tose tisati isu tichidya tiri mumahofisi ezanup f toti munhu wese ari kudya vamwe achitambura taakuda kuisa mukomana kuti asunungure zimbabwe ive neuchi nemukaka inakire munhu wese kwete kunakira vanhu vashoma munyika saka kuno chipinge isu sekwaita dambudziko iroro vasec vangada kuita misangano yavo vezanup f vanoya achishaishira saka tinokumbira kuti vatsigiri vezanup f vapedzise zvemusangano wavo vatsigiri vecc mumwe namwe unoziva kwaanonamata wechechi kaita asarudza chechi yatinoda mumwe namwe ngaanamate wekuzano unamate kuzano kucc voita zvekucc vangada kuzoramba achidaro mashi hatizivi kwatiita zvitsana
ndimakadiki vano mukoma tanonoka vandii nevamwe vose asi ndada kungokomenda hangu pana mai avo vaistavile avo de wavo vari kutaura zvokuti dai vanhu variga kufotera vakadzi dai varimbomira kufotera mapato ezvematongero enyika this is not the right time yekuti vawanikwa vachitaura mashoko avari kutaura please mbopai vanhu chance tichinje zvinhu zviripo hurumende iripo ibvi nekuti hamungahuvi neorganization yenyu after 43 years zanup f iri ichitonga kutanga kuti vanhu ngavachisabotaja maelection nasi saka ngavambomira mbichana then timbotanga tabvisa zvinhu hurumende iripo zanup f vachazouya neorganization yavo teererwa pamberi apari pari zvino please regai vanhu vambotanga vavhota hamusi kuona kutamburiri kuita vanhu here mboregai vanhu vavhote pari zvino tokukumbirai tatenda
hallo pastudio 7 ndinoitwa King Mafuse ndiri paFalvater South Africa ndichiti mashoko angu kustudio 7 ngekudai ndinokumbira kuti president Nelson Chamisa vaende kunzvimbo dzese dzinenge dzichiitwa mhirizhonga vechipa rutsigiro kuvanhu vavo kuti varege kutya vanhu vakavhundusirwa vakashaya munhu unovasimbisa vanobva vatotya zvachose saka kunofanirwa kuti kwese kunoitwa mhirizhonga kufambirwe ndo nzvimbo dzavanofanirwa kutanga kufamba kana kuti kunyanya kufamba dziri kuita mhirizhonga kuti vanhu ivavo varege kunyanya kutya vazive kuti takatsigirwa saka vakangovhundusirwa vega zvongoti zizi zvakadaro vanodzokera kumashure saka kuti varambe vakashinga kunge purezidendi vaendako ndatende
ini shumba ndisepagara papumananga papamukondo ndikuda kuti mundechitiro chirwere kune zanup f vanopromisa vanhu sei kuti mukativhotera tozokuitira zvakati hatii ndo vari mupawa ngavabva vangoita mungoramba muchingoti pese panoitwa maerecheni mukativhotera tozokuitira zvakati mukazvivhotera tozokuitira zvakati asi musingazviiti haiwa manje vana che zimbabwe tapepuka izvi zvamuri kuita kana kumurambidza chamisa kuta maere marare muri kutamba nenguva yenyu kadai akatoregera tomuvhotera zvakadaro cheta tomuregere munganyeperwe nezano kunzi tozokuitirai chakati makura maachemberi mune vazukuru nevana nezvese hativhotere chenji kuitira vazukuru vedu mangwana nevana vedu zvisani ngatisiyanei nazvo zvekunyeperwa izvi 45 years chingonyeperwa kunzi mukativhotera tikuitirai chakati mukativhotere tikuitirai chakati apa nyika iri kungofa hatifotere mukomana apinde timboona kuti anita sei kana atadzwa mukomana tomurova bhutsu totsvaka mumwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri tisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vakatora mashoko avo kunyika ezuva remhemberero rekuzvitonga kuzere kana kuti 4th of july gore rino vakaiuchita veruzhinji kuti denda recovid 19 harisati rapera vachiti vanhu varambe vakangwarira uye vachibayiwa nhomba vakabatawo nyaya dzekuurawa kwevanhu nepfuti nekuda kwemitemo inobvumidza veruzhinji kuti vagare nepfuti mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika vaden moyo kuti tinzwe maonero avo
tinoziva kuti tapinda musili season yeelection campaign now so mashoko anotaurwa neany leader ari kucontesta maelections muna 2024 inenge yatova platform yekukampenawo
zvamunganongedzera muchidimbu kuti ndakabata ichi nechichi pane zvavakataura ndezvipi
vabiden vovanga vachizvikukudza nezvavakaita performance yeeconomy vachizvikombeya nekutadza kwakaita administration yatrump kuhandla covid 19 vachitaura kuti nemarepublicans ari kuomesa musoro kucongress kuti vaite mutemo wekucontrola wekuita gun control because tiri kuona gun violence ichiramba ichingokwira muamerica because of malaws anovhumira even vanhu vane mamental issues kuti vakwanise kutenga maguns vanozopedzisira vakushandisa kuuraya mainnocent citizens
muchiona zvavakataura izvi zvinopawo chimiro chekuti kuenda mberi kweamerica kwakamira sei
zvinoratidza kuti America iri divided to be honest with you iri divided not just kucongress but even mu main street vanhu marepublicans akatoshingirira kumeka sure kuti vanopikisa zvese zvinoitiwa nemademocrats mademocrats right now ndiwo ari mupower muwhite house nemusenate and havana power muhouse of representatives patinoona marepublicans achileader even though margin yavo iri diki but ndo vane speakership ndo vanokwanisa kupusha mamalaws and tiri kuona even supreme court yemuno muamerica iri divided because marepublicans mamwe acho akapointwa natrump ndo varimo musupreme court tiri kuona madecisions ari kuitiwa anoaffecta zvinhu zvakawanda zvichifavor the right wing ma Republican Party like izvo tikona zvichitika even
nyanzvi mune zvematongero enyika vaden moyo vari parunhare kuvirginia naevans zininga westudio 7
Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find love. Moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our God forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It can't
be. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vakaomba kereke ya Zimbabwe Assemblies of God Africa kana Zayoja Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro maniru. Mudzidzi wepa University of Zimbabwe Muzare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviro makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tashika kumagume chorongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEastern the Pearland.